sangano riri kuzita hashtag not in my name ndiro raronga kuratidzira uku asi razoguma ratadza kuendesa tsamba yenyuto sezo pabva pasvika mapurisa awo atanga kuvadzinga vange vachiratidzirawo pamuzinda uyu vanosanganisira zvizarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa masangano anorwira kodzero dzavanhu uyewo nenhengo dzemapato anopikisa munyika iyi Max Tingozivei vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti vamunangagwa vasiye chigaro nekuda kwekuti hurumende yavo iri kushungurudza mhuri yeZimbabwe Act 1 Dzidzisi pachikoro chepamusoro cheUNISA uyo aramba kunomwa nezivo anoti anodawo upenyu hwakanaka mune ramangwana asi izvi hazvigoneke nekuda kwehutongi hwehurumende yeZANU-PF Act 2 Mumwewo weavo varatidzira arambawo zvakare kudomwa nezita anoti ari kushungurudzika zvikuru nehurumende yeSouth Africa nekutadza kwayo kugadzirisa dambudziko rakatarisana nenyika yeZimbabwe Act 3 Munyori mukuru musangano rinopikisa Patriotic Front kana kuti PF vaAndrew Nyati vakurudzirawo hurumende kuti imise kushungurudza mhuri yayo Act 4 Mutauriri wesangano reZimbabwe Economic Freedom Front vavimbai mupunga vanoti vanoshungurudzika zvikuru Act 5 Mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInson Tsingo vashora matanho atorwa nemapurisa emSouth Africa ekurambidza kuti vanhu varatidzire Act 6 Asi mutauriri webato riri kutonga reZANU-PF muSouth Africa vaKenneth Mandaza varumbidza mapurisa emSouth Africa nekutora danho rekurambidza vanhu vange vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe Act 7 Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti vaive vasina ruzivo nezvekuratidzira uku nekudaro havakwanisi kutaura nezvazvo Ambience Ndaka mirira Studio 7 diri mu Pretoria, South Africa, dini mo blessing munjoma.